tinobatsira vanhu vane albinism kumusha. And tatichingo kumbira vakadzi tichiuya kuma conference kuti vangotivigira ma sunheads nema caps, ma sunscreens nema sunglasses kubatsira vanhu apa. But iye zvino nokuita basa kwatiri kuita takaona kuti ma sunscreens atiri kutumira aya akagadzirwa varungu. Saka hasi kunyatsoshanda pavanhu vedu. Kune vamwe vachiri kungowana cancer, although havo vachiri kubatsirwa kuti zuva risavapisa, asi cancer ichiri kungowanikwa nokuti mazhinji ma sunscreens haasi kuprotekta ma rays anokoza cancer. And then skin yacho yakangosiyana neyavarungu anyway. Takasangana navamwe pharmacist vari kumusha vanonzi Dr. Joey Chifamba. Vakagadzira makore apfuura vakagadzira sunscreen yevanhu vatema. Saka iye zvino patakasangana navo tikataura navo, tiri kuedza kubatana ne Women of Dominion navo tione kuti tishande pamwe chete here kuti sunscreen yavakagadzire iwinde kuvanhu vakawanda, nokuti iye zvino vari kungoishandisa ku betsera ma patients avanowana. And because of the economy muZimbabwe zvayaita, vasi kukwanisa somunhu one kuti vabatsire rudzi rwese uku. Saka tiri kuda kuti tishande nawo tione kuti kuda tingaita reach out kuvamwe vakawanda.
Muri kubatsira vanorarama nealbinism vakadii?
Albinism chinonzi chisope, I think. Saka iye zvino tiri kushanda na ALCOS, e organization irimo outside Harare. Mukuru wavo vanonzi Mai Mainato, Mai Loveness Mainato. Ivo chepachavo vane vana vashanu vane chisope cheche. And vakatanga organization iyi, and vanhu vavari kubatsira i800 iye zvino. 300 vacho vana vadiki, saka 500 vanhu vakuru. Saka ndiyo organization namai vava vatiri kushanda navo iye zvino, namwe ma families, ma individual families, but iyo ndiyo organization yatiri kushanda nayo iye zvino.